Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gumi guru 9/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vemakereke vanokurudzira kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nezvesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. Kanzuru yeguta reHarare inoti yakawana mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe kupa vanhu nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mutauriri wesangano iri vaReverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti mumusangano wakaitwa nemuvhuro pakabudiswa zvibvumirano gumi. Pakabvumiranwa kuti matambudziko akatarisana nenyika haagoni kugadziriswa zvinhu zvakamira sezvazviri. Tabata mutauriri wesangano iri, Reverend Mutata, kuti twinze zvizhinji.
Musangano wakaitwa nevatungamiri veZimbabwe Heads of Christian Denominations waiva musangano waitevera musangano wakaitwa kuBulawayo muna May, wokuti hongu tingaramba tichitsvaga tsvaga kuti tinotaura sei kunhau dziri kuitika mukati menyika. Asi kana tichida kuti tinde pamongo wenyaya, tichida kuti tigadzirise chaicho chaicho chiri kurema mukati menyika, inyaya yokuti hatisati tafungisisa pamusoro pekuti Zimbabwe ingashanda yose sei ichienda kumberi. Ndiyo yatingati background ye statement yakazobuda.
Gwaro renyu iri chariri kukurudzira chii?
Statement yakazobuda ichitaura pamusoro penyaya yehokero yemakereke yekuti idaita bvumirana kuvaka sabata remakore anosvika 7 ekuti hakuna political contestation kana kuti makwikwi akanangana nenyaya yezvamatongerwo enyika, asi kuti tinonanga kugadzirisa zvinhu zvina. Chekutanga kuti tigadzirise nhamo huru yatakatarisana nayo nenyika, any emergency situation yatakatarisana nayo, kungava kuzvipatara, kungava kuchikoro, ingava nzara, tiwane nzira yatingaita recovery plan nayo yekuti nyika idzokere panzvimbo. Chechipiri, tiwane nzira yekuti mavanga akaitwa kare ogadziriswa sei kuti pasava neanofunga kuti ramangwana rake harina kuchengeteka nenyaya yemhosva dzavanopomegwa nezvakaitika kare. Uyezve toenda panyaya yechitatu, kuti tingaita sei kuti tidzikise gejo rematongerwo akanaka enyika yatingati constitutional democracy deepening. Kuti yoitwa sei kuti izvozvo zvidzikiswe pasina environment yamakakava ematongerwo enyika kana kuti yemaelections. Chechina, kuti tovaka sei gwara rekuti ufumi hubatsire munhu wese mukati menyika.
Pane zvimwe here zvinodikanwa nevemakereke panyaya iyi?
Ndiyo misoro mina inobuda mu Sabbath call yakabva kuutungamiri wemakereke ichitsutsuma nenyaya yekuti zvimwe zvese zvatiri kuita senyika hongo zvakafanana nokubhandeja ronda riri kuora mukati chinotsvakwa ndechekuti tiwane nzira yatingarapa kuti ronda iroro hugwa huri mukati hubude nyika ipfuurire pamberi nokubudirira kwakanaka. Saka ndiyo hokero yamakereke kuti tikambomisazve political contestation kwemakore zvingatibatsira kuti tidzokere pagwara nyika igowana kupfuurira mberi.
Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti yakawana mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura unokwana kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana. Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kune mapoka avanodyidzana nawo, vakakwanisa kuwana mushonga uyu uye vanotarisira kuti vachawana mushonga wekuchenesa mvura kwenguva yakareba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachideme.
Hongu svondo rakapera, mishonga takamhanya-mhanya tikatsvaga imwe kuti itisvikidze kusvika kupera kwaOktobha. Asi yatina iyoyo tiri kutsvaga futi imwe yekuti tirambe tichienderera mberi nebasa rekuchenesa mvura. Zviri kunakidza nezvekuti vanhu vakawanda vakuona njodzi inoitika kana guta rikazenge risina mishonga. Saka tiri kushanda nemapazi akati kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kumberi.
Takanzwawo iro svondo rapera hurumende ichizivisa kuti ichawanisa kanzuro mari yekutenga mishonga. Zvafamba sei?
Ndezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti mapazi akawanda akuona kuti hazvinakidze kuti guta rizenge risina mishonga. Saka tiri kushanda zvakanaka nemapazi ose kusanganisa nehurumende kuti basa rirambe richienderera mberi.
Paiwo nekuchema kwekuti mvura inenge yakachena imwe iri kurasika murwendo rwairo kuti inge ichienda kuvagari. Matanho apa ari kutorwawo nekanzuro yekugadzirisa dambudziko iri.
Kanzuro iri kushanda nevakati kuti nezuro kanzuro yakafambisa mberi basa rekuti pawanikwe makambani anogadzirisa nezvemvura zvichisanganisira kusa mapombi matsva pasi kuitira kuti aya akaputika ari kutsemuka tise matsva anoendesa mvura kuvanhu. So kanzuru itori mushishi rekuda kuona kuti mvura yese yagadzirwa yasvika here kuvanhu. Ndiro donzvo rekanzuru iroro pakutaura kuno.
Tinoonawo vamwe vagari mune maya matunhu vagara vanga vachichemawo kuti nzvimbo dzavo hadzisi kuwanikwa mvura kunyange pava pasati paita dambudziko rekuti kanzuro yakambovhara mvura nekuda kwemoton Jeffrey. Zviri kugadziriswawo sei izvi?
Zvino mvura yatiri kuchenesa haisati zvayo yati wandei. Asi pane basa rakawanda riri kuitwa pamoton Jeffrey rekuti pane mamwe maclarifier ari kugadzirwa ekuti waya akagadzirwa anotiwanisa imwe mvura inosvika iyo 80 million pazuva. Asi dambudziko idu guru rinongoramba riri iro remvura iri mulake isina kuchena zvakanaka yatinoti pachirungu pollution. So minamato yedu yose yaya yekuti dai mvura yachingonaya mvura yawedzera mumadhamu kuti tiwanewo kuwana mvura yakanaka yekutora kuenda kunochenesa kuti ikuzenge uchibuda mvura yakawanda kuenda kuvagari.
Imvura yakadii inotarisirwa nekanzuro kunge ichiwanikwa pazuva kuti inge ichienda kuvagari?
Kuvagari tinotarisira iwo mamiriyoni anosvika 1,200 million liters pazuva nenguva yekupisa ino.
Vagari vari kuteverawo here kurudziro yenyu yekuchengetedzwawo kwemvura? Vari kuwana mvura iwo?
Tinodayira kudaro nokuti tinoonawo vanhu vachipfuurana even pamasocial media pedu. Tinoona vamwe vachikurudzira urongwa hwedu vatinoti pachirungu conservation. So tinoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nevagari uyezve vagari vachikurudzirana kuti dai mabhadhara ofuti yacho yamunenge mawana iyoyo kuti kurambe kuine mari yekutenga mishonga.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vagari vemuchinoi vanoti dambudziko remvura yakachena riri kuita richigadzirisika zvichitevera kuwaniswa mari kwekanzuro nehurumende. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kuwaniswa mari inosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri emadhora iyo ichauya muzvidimbu, vagari vanoti zviri kuratidza kuti mari iyi iri kushandiswa nemazvo sezvo vave kuwana mvura kudarika munguva yapera. Kunyange vagari vasiri kuwana mvura nguva dzose, vanoti vari kuwana mvura maawa anoita kuti vachereredzere mvura inovakwanira. Mumwe mugari wekuchikono hono, amai Edith Chumba, vanoti vave kuwana mvura.
Mvura yaimprova kozi sekuwa indogara kuna mzari wa 9, but right now mvura iri kubuda, mvura yaimprova.
Mumwe mugari wekushekoton, muzvari Gertrude Manikwa, vanoti kanzuru yakagadzirisa zviborani zvanga zvakafa.
Isusu kwedu like kushekoton andirika, we only used to have one bore that saves at the whole area, but apa they've mended several bores, so zvanani. The situation is improving because vana vachanyanyukiwe for mvura kwa panga pango ne one source of water, which was that bore. Mamwe mabores akagadzira ende ari kuti akafa ogadzirwa.
Mutauriri wekanzuru vatichawana mulauzi, vanoti chekutanga tavakaita kutenga michini yekutsvaga pari kurasika mvura mumapombi kana kuti leakages.
Takaisa atinotuma madistrict bulk metering anokwanisa kuti tinge tichikwanisa kumonita mvura yedu kuti tione kuti pane maleakages ndepapi, tobva tamhanya kunogadzirisa ipapo. Saka mvura inobva yakwanisa kuti isvike kune vanhu vese.
Vamulauzi vanoti vari kutenga mishonga yekuchenesa mvura kuti ive yakachena.
Takatarisanawo nemari yatikapiwa kubva kuhurumende netreasury, tinoona kuti iri kutibatsirawo kuti tinge tichikwanisa kuti titenge mishonga inodiwa mukugadzirisa mvura yedu yakafanana nealuminium sulfate uyezve nechlorine gas kuti tikwanise kunge tichibika mvura mune zvakanaka.
Mukuru anoona nezvemvura mukanzuru vaSimon Marara vanoti mari yavakapiwa iri kuita kuti vagadzirire mapombi nemavharuvhu emvura asati afa.
Chakakosha panhau yemvura ikuva proactive kana kuti kukurumidza kureacta kana pakanga pataurwa zvedambudziko raitika. Vanhu vakanga vane ruzivo pamusoro pedambudziko raitika endi mukafambirana pamwe chete, munokwanisira kukurumidza kugadzirisa dambudziko kuitira kuti vanhu vakurumidze kuona mvura.
Kanzuru yechinhoyi iyo ine vanhu vanosvika zviuruzana nemakumi maviri inoda mvura inosvika mamegarita makumi matatu pazuva. Kanzuru inoda mishonga inokosha mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Chungamiri wesangano Confederation of Zimbabwe Retailers va Denford Mutashu vanoti vanhu munyika vave kungotenga zvinhu zvekudya zvakakosha chete sezvo mitengo yaramba ichikwira asi mihoro isiri kuwedzerwa. Kuwedzerwa kwemutengo wemafuta edzimotikari kwakakonzera kudhura kwezvinhu munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMutashu.
Zvinhu kuruvarisa kuti voruzhinji vakutadza kusvikira mitengo yezvinhu zvigadzirwa zvemuno kana zvinobva kunze kubudikidza nemitengo yacho iri kunyanya kuteverana neexchange rate. Iye zvino mukatarisa kuti pamusika mutema uyo unonyanyaidwa nevanhu kunotsvaka mari, dhora rimwe chete rekuAmerica raakutengwa nemadhora 20 emuno muZimbabwe. Saka zvimwewo zvinoita kuti zvinhu zvivambe zvichingokwira mukatarisa nharaunda yacho ndekuti magesi akakwira ndofunga nemore than 500%, uyewo peturo nedhiziri izvo zvinonyanya kushandiswa pazvifambiso nekugadziriswa kwezvinhu nekushayika kwamagesi, vazhinji vari kushandisa dhiziri rakakwirawo kusvikira patongoti rinosasamira kusvika pa $15 per liter. Saka naizvozvo zvinhu zvino atinotima cost drivers nokusimudza zvinhu kuti zvinguva kugadzirwa kwezvinhu zvinge zvichiremera vanenge vachizvigadzira uyewo tikatarisa zvimwe zvachona zvakafanana nechingwa ndofunga pazuva ranhasi chingwa hachina kutombonyanya kubuda kuenda kustora zvakavasena siyana vangotsunyira zvichishoma shoma asi zvichibudikidza nekuti vari kutarisirwa kuti mutengo wechingwa ukwire asi kukwira kwemutengo wechingwa kunofanira kunge kwagarirwa pasi pakati pevanogadzira chingwa vanogaya furawa nevehurumende kuti pazowiriranwa kuti chingwa chirambe chichisvikirika nevatengi saka muchidimbo ndingati hazvigone kuti zvinhu zvigadzikane munharaunda iyo yefree market yekuti mitengo inenge ichitarwa kubudikidza nekudiwa kwezvinhu nekuwanikwa kwazvo yatinoti demand and supply saka naizvozvo kana pasina yatingati government intervention kubudikidza nemasubsidies zvireso zvinoita kuti mutengo unge uchizoringana uchinge uchiderera nekuti havanenge vapamhidzirawo zvinoramba zvichiremera veruzhinji uyewo mukoro waramba wakadzikama wakaterama usingakwire
muri kumboitawo here misangano nehurumende kuti mugadzirise mamiriro aita zvinai
misangano iri kuitwa tirimushishi izvozvi kuti tinge tichiongororawo nekugara pamwe chete tinosangana nehurumende uyewo nemapazi akasiyana siyana tichibatirana pamwe chete kuongorora kuti tione kuti zvii zvingaitwe kuti tigamidzire dambudziko iri nekuti rinenge ranyanya kuomera ruzhinji kunyanyanyanya avo vanenge vari kumaruwa saka tingangoti isisu kudonha kwehuremu hwemari yemuno kokufamba zvakanyanyisa kupfuura kukwira kunenge kuchiita mitengo saka naizvozvo veruzhinji vanoramba vakatumbirirwa nekuti vanenge vachiremerwa nekutenga zvigadzirwa zvacho
Saka pane zvinoshandiswa neveruzhinji zvaakwira mitengo zvakadii pane zvamamboonawo
ndingati svondo rakapfuura vamwe vakakwidzawo ne100% vamwe 150% vamwe ma50% zvichingosiyana siyana asi mukatarisa kutengwa kwezvinhu kwaderera chaizvo ndofunga ne40% saka vazhinji vaakungoedza kumanikidzira kutenga zvinhu zvatinoti mabhesika ayaya zvakafanana neshuga munyu nemafuta ekubikisa nekuti nyama mukatarisa iye zvino izvi yatova unekutunzi wakutonotenga nyama wamutambara kede unenge uchitonzi hai warugare asi neizvo nepo nyama inofanira kunge ichingowanikwa ichitengwa neruzhinji
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe retailers vadenford mutashu tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuDaily News mune nyaya inoti hurumende yatambira bhiri recybercrime, cybersecurity and data protection bill iro richasungisa avo vanonyora zvinokonzera kusagadzikana munyika. MuDaily News bekare makambani mashanu anogadzira mugwagwa anotarisirwa kusaina zvibvumirano nehurumende kuti agadziridze mugwagwa pakati peHarare neBite Bridge. Newsday, gurukota rezvemari vamusuri nguve vanokurudzirwa kubvisa mutero we 2% tax uyo unobatirwa vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekubhangi. Muchronicle, mune nyaya inoti vagari vemubhulawayo vashora zvikuru kusarudzwa kwemakumi maviri nevana evanodzidzira kuva vana mukoti vachiti makumi maviri evasarudzwa ava havabvi mudunhu reMatabeleland. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vatereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani vashamarara vestudio 7. Inini ndinorwadziwa vamunangagwa ngavationerewo zvekuita kuZimbabwe sevamwe sesu takatobva nekuda kwokuti vabereki vakatourawa nenyaya dzepolitics dzichitokutizira kuno kuSouth Africa. Ino vana vanga vachienda kuchikoro ko zvino kwandiri kugara munompolo kwani kwakatanga kufamba Home Affairs ichibva yatodzinga vana vekuZimbabwe muzvikoro izvo zvitagara nevana. Saka ngavatipewo maserious, ngavatinakisirewo nyika yavo. Vanofunga kuti future yedu inoita sei. Ini ndiri munhu ane 35 years, mwana wangu ane 7 years. Saka future yevana inoita sei? Vamunanga ngavatipewo serious, ngavatigadzirisirewo nyika. Vada kuti tiite sei? Ko tichemere kana kuti tiite sei vakatichemedza kudhara?
Adi kwana mukoma tanonoka wande, tinokutendai nechirongwa chenyu chakanaka chakadai chamunotipa mazuva ese. Munotipa nhau dzechokwadi dzinadira dzakarerekera. Zvakutenda, rambai makadaro. Asi tinokumbirawo vedu kuti pamunopa chirongwa chenyu ichi musangotendera vamwe vanhu vezano vachitaura. Zvaunotaura zvinoti svota zvisingaiti. Shuwa munhu anoramba nyika chemani masanctions kuti MDC ndiye akaunza masanctions. Masanctions akaunzwa naye vanhu vezano. Vanouraya vanhu, vanopisa vanhu, vanogura vanhu maoko. Pedzezvo voda kunera zvani, voda kunera kuti MDC ndiye adi. Ngavasati nyangadza manhu, ngavataure ZBC yavo iyoyo. Musavatenda kuti vataure pastudio 7 apa, vanoti svota zvisingaiti. Ndatenda hangu. Chiti kune ana chiremba, rambai makadaro. Endai mberi, musadzokera shure kusvika zvenyu zvagadziriswa.
Vakadii henyu Studio 7, ini ndinoitwa Sibo, ndiri Pretoria. Ndichitsigira panyaya yemabhepi. Vanhu vekumusha zvauri kutiitira hazviiti. Ini ndakaendako ndichida kuchinja kuti ndiite citizenship. Ndine chitupa, ndakazvarwa muZimbabwe asi vabereki vangu vese vakabva kuMalawi. Ndichida kutora, ndaida citizenship yemuZimbabwe. Ndakabatirwa zvese mabhepi vachiti toda toda baba vako, toda mai vako, papo pevese vauye. Vanhu vacho ende vanhu vacho vakanditore. Saka mai nababa mumwe nomwe ari kwake vakatosiyana. Saka manje kuti ndikwanise kutora zvinhu zvangu vakabva vatozvitora ndobva vatozvivharira. Handizivi kuti vanongeda kutiite sei. Inini manje izvezvi ndakatoita bhodha jamba kuti ndiende kuSouth Africa ndiwane kuenda kune murume. Vana ndakangotorisa nebhetiro nechitupa ichocho chakanzi alien. Kuti ndichenje nditore citizenship vakundibatira zvinhu mabirth certificate zvese nemafotokopi. Handizivi kuti vanongeda kutiite sei. Ndaitoda kuchinja kuti nditorewo citizenship ndiitewo muZimbabwe ndikwanise kuvhota. Asi handikwanise kuvhota nekuda kwechitupa ichocho. Ndoshaya kuti nei sei vachiti munhu anozvarwa anozvarwa muZimbabwe chero zvakari vabereki vari kunze muZimbabweni. Asi pakuzvitorisa zvitupa vanotipa maalien. Ndoshaya kuti zvinofamba sei ipapo.
Tinoda kumbotaurawo paStudio 7 apo. Makadi henyu mukoma Jonga kande muviri nana Blessing Zuru nana Sandra Nyavira nevamwe vese nana Michael Yard. Tinoda kutaurawo maringe nekuoma kuri kuita zvinhu muZimbabwe. Zvinhu zvaoma, vanhu vaMwari dai vakuru vezanu PF ava venge vambosiyawo chigaro izvapo vamwe. Zvinhu zvacho zvaramba zvakaoma izviri dhiziri rave kuita chipo chotora $20. Uyezve havadi kunamata, vanoda kurarama neropa. Makaverenga audio yangu makaipureya tingafara zvikuru. Hazvina kumira mushe. Vanhu ava vararama nekuuraya vanhu vakawanda, saka havagone kupasimudza. Uyezve kuvenga chechidziyo chipostori. Zita rangu ndirimo imo muZimbabwe, saka kuti ribude vanozotitsvaga.
Vamunanga kwanga vangobvuma kuita dialogue navachamisa. Maybe nyika yedu izvingatomboitawo nani. Ende varege kudzvinyirira kodzero dzavanhu. Nekuti kudzvinyirira kodzero dzavanhu kwavari kuita uku ndo zviri kutadzisa kuti nyika dzakati pamasanctions dzirege kubvisa masanctions ayo. Ngavatinzwirewo tsitsi vedu wei. Upenyu hwevana vedu hungazovei? Iko zvino izvi vana vakapasa. Muna madegree namadegree muZimbabwe asi basa hakuna. Aiwa, vamunangagwa ngavave nemwoyo wokuzvara. Ngavave nemwoyo wokuzvara. Imhaka yekuti zvavari kuita izvi hazviratidzi unhu. Tinokumbira kuti nyika yeZimbabwe ichinje. Kuti ichinje inofanira kuti ichinjwe naivo. Vabve pachigaro nokuti vachembera vachakwanisi kutonga nyika.
Mashoko tinotumira asi hamusi kubroadcasta mashoko edu. Hatizivi kuti mune dira makarerekere here kana kuti hamuna. Aiwa, ini ndinoda kuti information yandakatumira pazasi iyi ibroadcast kwe. Semaindisira makaita makativunza mivunzo tikakupindurai. Saka mimi kana musingadi kubroadcast amenterera chi.
Hello vatereri. Ini starangu ndinoitwa Maslin, ndinobva kuHeadlands Manicaland. Ini panyaya yema doctors I support you 100%. Zviri kunakidza iwo vari mugovernment vanodya zvavanoda nechavasingadi. Vanogeza nemukaka wachidya uchi isu tichidya nhoko dzezvironda chidya kana muri usina salt. The next thing madoctors endai kubasa aukama uende kubasa isu tisina mari. Dokta munhu akafanana newe kana neni handiti munhu anodawo mari yekuti akwanise kuriritira mhuri yake naiye pache zvake. How can you go to work when they earn nothing? We don't even say salary. When they earn nothing, huh? Bit of part of it in RTGS currents. Yo, Mnangagwa and your government, please fix things. This thing, yazo tiboa. Please, Mnangagwa, you promised isu, ucha change Zimbabwe, ucha ita something better.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvemuka muThailand varikuedza kubudisa mitumbi yenzou 11 dzakafa mushure mokuwira mugwiringwindi apo dzaiedza kubatsirana kubuda mugomba iri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa naure American Heart Association rinonzi Circulation nezuro rakabudisa zvakawanikwa muongororo yakaitwa nevana chiremba iyo yakawana kuti kuchengeta imbwa kunobatsira mukurwisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemoyo. Ongororo iyi yakaitwa pavanhu mamirioni mana ikatora makore makumi manomwe. Umwe wevana chiremba vakaita ongororo iyi Dr. Caroline Kramer vanoti kuchengeta imbwa kunobatsira mukudzivirira kufa nezvirwere zvizhinji. Ongororo iyi yakawana kuti munhu anogara ega neimbwa yake ane mikana yekurarama chirwere chemoyo nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana pane uyo anogara ega asina imbwa.
Ndanzo mere kurira kasi yapanyo watakundo kushira
watakundo kushira
diya ni watunga mira diya ni wafunga nati chene seranzira
chene zanzira
hasite tembe nyama
ayo
sunote zimba pakatipe hana
pakatipe hana
choku ita apana
apana
wafungo nira mere ya mangwana
mere ya mangwana
muna utifuzire napanuru watamo
ndere iwa
muna utifuzire muna zira iyo
Winkiti na tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vakuru vemakereke vanokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nezvesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. Kanzuru yeguta reHarare inoti yawana mari yokutenga mishonga yokuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwa Washington DC ndoti mosara zvakanaka.